Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero kana kava tereri, tinosangana zvakare manero anhasi, uri musi wemuvhuro, kurume 22, 2021. Makateerera kuStudio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa neStudio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCovid-19 munyika nezuro. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa otarisirwa kuparura chikamu chechipiri chekuti vanhu vabayiwe nhomba kuVictoria Falls nemusi wechitatu, apo vamwe vaifanira kunge vachibayiwa muchikamu chekutanga kusanganisira vashandi vemuzvipatara nevatori venhau vachiri kuzengurira.
Bazi reprimary nesecondary education rakaisa mastandard operating procedures anova magwaro anobatsira kudzivirira kupararira kweuchachiwana hweCovid-19.
Zvikoro zvovhurwa nhasi kune vasiri kunyora bvunzo, asi paine matambudziko kune dzimwe nzvimbo sezvo vamwe vabereki vanga vachiedza kunyoresa vana. Vatungamiri venyika dzemuAfrica kusanganisira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari muTanzania vachichema mutungamiri wenyika iyi vaJohn Magufuli vanonzi vakashaya nechirwere chemwoyo. Indwe mimwe misoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCovid-19, zvasiya vanhu vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira gore rapera vave chiuru chimwe chete nemazana mashanu negumi nevaviri, kana kuti 1512. Vanhu vatatu chete ndo vakabatwa nechirwere ichi nezuro, zvakasiya vanhu vabatwa nechirwere ichi vave zviuru makumi matatu nezvitanhatu zvine mazana matanhatu nemakumi matanhatu nevashanu, kana kuti 36,665. Vanhu gumi nevaviri vakapora kubva kuchirwere ichi, zvichireva kuti vanhu vapora kubva zvachatanga kupararira vave zviuru makumi matatu nezvina nemazana maviri nemakumi matanhatu nevapfumbamwe, kana kuti 34,269. Vanhu vachiri kurwara mazana masere nemakumi masere nevana, kana kuti 884. Pavanhu vachiri kurwara vanhu makumi mana nevana, kana kuti 44, ndo vari muzvipatara. Zvichakadaro, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemusi wechitatu vari kutarisirwa kuparura chirongwa chechipiri chekuti vanhu vabayiwe nhomba yeCovid-19 kuVictoria Falls. VaMnangagwa vari kutarisirwawo kubayiwa nhomba musi uyu nevamwe vatungamiri vari mugungano rePollard. Bazi rezveutano rinoti riri kuda kubaya vanhu nhomba vanosvika zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuitira kuti chirwere ichi chisapararira. Asi kusvika pari zvino, bazi rezveutano rinoti vanhu zviuru makumi mana nezviviri zvine mazana manomwe nemakumi maviri nepfumbamwe, kana kuti 42,729, ndivo vabayiwa nhomba nyika yose muchikamu chekutanga chine nhomba inosvika zana rezviuru, kana kuti 100,000, yakapiwa Zimbabwe neChina. Chikamu ichi chine vashandi vemuzvipatara, vatori venhau, vanoshanda kumabhodha uye vanochengetedza majeri, asi huwandu hwevanhu vabayiwa huchiri pasi zvakanyanya. Nunurai Jena anotipa nyaya iyi.
Vakatanga kubayiwa munyika vanosanganisira vatori venhau, vakoti, vanachiremba nevamwe vashandi vemuzvipatara. Asi vachitaura neStudio 7, mutungamiri weZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vanoti kushaya ruzivo kunopa kuti dzimwe nhengo dzesangano ravo dzizengurire kubayiwa.
Vaksini rakangochuzwa rikauya, vaksini riri kubayiwa, asi pasina kunasa kunzwisisa kwakakwana kwevashandi vakatekeshera nyika yose vashandi vehurumende vezveutano nekuti vane mubvunzo dzavanonga vainadzo.
Kunyange hazvo paine vatore venhau vane chitsama vafane kubatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika vakawanda vavo vachiri kuzengurira kubayiwa nhomba. Mutungamiri wesangano rinomirira vatore venhau reZimbabwe Union of Journalists kana kuti ZUJ vaMichael Chideme vanotiwo kushaya ruzivo ndiko kuri kupa kuti vashoma vazvipire kubayiwa nhomba kunyange vari munjodzi huru yekutapurirwa chirwere.
Nyaya yeCovid vaccination nyaya itsva kuvanhu vakawanda. Kwanga kuine misinformation yakawanda kusanganisira kumajournalist. So manhamba emajournalist ari kuenda kunobayiwa pazuva nezuva tikuona achiwedzera nekuti vari kutishonera vachida kuziva kuti voenda kunobayiwa kupi.
Commission yeZimbabwe Media Commission kana kuti ZMC yazivisa padandemutande ravo nhasi kuti vatore venhau vanoda kubayiwa nhomba vanosungirwa kuenda panzvimbo dziri kubayirwa vanhu nhomba vaine kadhi rinovabvumira kushanda kana kuti press card kuti vabayiwe. Sachigaro werimwe boka revatore venhau reMedia Institute of Zimbabwe kana kuti MISA vaGordon Maunganidze vanoti vanofara kuti vatore venhau vakaiswa pachikwata chekutanga kubayiwa chevashandi vanosangana neveruzhinji mukushanda kwavo kunyange vari kuti vamwe havana chivimbo nenhomba yeSinopharm yekuChina.
Pangangovawo nekonzeri yekuti vamwe vavasati vanyanya kugamuchira chirongwa ichi, asi isu seMisa Zimbabwe hatipo kuti tingafoseredza vanhu kuti bayiwai Sinopharm vaccine. Vamwe vanogona kunga vaine yavakamirirawo.
Mumwe mutore wenhau akabayiwa nhomba yekutanga akamirira yechipiri vaConrad Mutesa vanoti vanonetsekana neuwandu hushoma hwevatore venhau vari kuzvipira kubayiwa nhomba.
Isusu semareporters ndisu tiri kufanira kupa people the right narration or the right information about mavaccines ari kubayiwa vanhu using correct information iripo, but we are also the very same people vari kurelya nesocial media kurejectachi vaccine racho riripo.
Vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vanoti zvakakosha kuti hurumende ione kuti vanhu vaita chivimbo nenhomba iyi.
Nyaya yekuti majournalists vari kuramba kubayiwa nhomba yeSinopharm iyi inyaya yetrust. Zvangofanana nemahealth workers vavadzamara vakamuvha kuenda kuphase 2 yevaccination campaign, mahealth workers asati apedza kubayiwa nemhaka yekuti mahealth workers havana trust nenhomba iyoyi. Ndozvimwe chete nemajournalists, tichaona maticha achingoita zvimwe chete zvachiramba kubayiwa. Anza imwe chete, hurumende ngaiengeje vanhu.
Kunyange hazvo vanhu vashoma vari kubayiwa nhomba pazuva pari zvino, mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vanoti hurumende ine chivimbo chekuti vakawanda vachabayiwa nhomba iyi.
Kabhineti yakati inoda kuti ikwanise 60% yatingati muchirungu head immunity ye 10 million vemuno muZimbabwe.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mumashoko avo kunyika Sondo Rapera vakati vanhu vanofanirwa kubayiwa nhomba iyi sezvo iri iyo nzira yakanaka yekumisa nyaya yekuti vanhu vagare mudzimba kuti chirwere ichi chisapararire. Vanoti chirwere ichi chatora upenyu hwevanhu vakawanda munyika. Ndakamirira Studio 7 muChinoi, ndini Nunurai Jena.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vabatana nevatungamiri vedzimwe nyika dzemuAfrica muTanzania kuzochema mutungamiri wenyika iva John Pombe Magufuli. Vamwe vatungamiri venyika dzemuAfrica vari kurufu urwu vanosanganisira vaUhuru Kenyatta vekuKenya, vaCyril Ramaphosa vekuSouth Africa, vaFelix Tshisekedi vekuDR Congo, mutungamiri weMozambique vaFilipe Nyusi, vaLazarus Chakwera vekuMalawi, vaEdgar Chagwalungu vekuZambia uye mutungamiri wehurumende yeRwanda vaEdward Ngirente. Vatungamiri ava vanga vari muJamhuri Stadium mudunhu reDodoma umo maungana zviuru nezviuru zvevanhu. Vachitaura pachitiko chevaMnangagwa vati vaMagufuli vaive mutungamiri aida nyika yake nevatema muAfrica uye aishanda kusimudzira vanhu vemunyika yake munyaya dzezveupfumi. Vati Zimbabwe yarasikirwa nasawira mukuru. Vanhu wakawanda muTanzania vari kuchema vaMagufuli zvikuru nekurwisa kwavakaita uori uye kusimudzira upfumi hwenyika yavo, kunyangwe vamwe vachiti vanga vachimbonyikidza kodzero dzevanopikisa. Mukuziya nezverufu urwu, Blessing Zulu Studio 7 abata gweta vari chizvarwa cheZimbabwe chinogara muTanzania vaVictor Chigumbu.
Ichokwadi kuti nyika yarasikirwa, ichokwadi kuti Africa yese yarasikirwa, ichokwadi kuti nyika iri kuchema. Right across nyika yese Tanzania vanhu vari kuchema nekuti vanoona kuti varasikirwa na President Magufuli angari mutungamiriri akashandura nyika ino for the past 5 years and about 3 months.
Sei vakawanda semaonerenyu vari kuchema vaMagufuli?
Chaaiita he put his country first. Saka zvese izvi vanhu vari kuvakazviona vachinyatsoona kuti department iri ari ne corruption now ra clean. Ministry iyi yanga isingaiti basa yakuita basa, and vanhu vakaona machanges atoti pachiswahili mabadiliko.
Asika havana kutonga kwenguva yakareba sevamwe vatungamiri vemuAfrica. Mungati zvii chaizvo zvakaita kuti vasiyane nevamwe?
President Magufuli pavakapinda pachigaro in 2015, moto yavo kana atingati zita rakazonge vakutopuhwa nevanhu rava kunzi muchapakazi, pachiswahili muchapakazi, pachishona pedu zvinoreva kuti izvo murovi webasa, nekuti yanga iri moto yavo yekuti tufanye kazi, and tufanye kazi zvireva kuti ngatiitei basa, ngatirovei basa. Yakazenge yatova moto across the country, nyika yose yakungonzi tufanye kazi, hapa kazi tu, kuti pano panoitwa zvebasa. And 5 years dzavakanga vari pachigaro izvi, shuwa pachokwadi nyika paitwa basa, nyika yakashandwa basa. Papasina mugwagwa, paane mugwagwa, paingova land reflat, munoona paane macomplexes, ma shopping malls. Saka vava vari munhu angane chishuviro katinoti passionia kuti nyika yake inge yakashanduka, zvekuti nangu izvo zvimukaona kuti kupera kwegore rapera iri nyika yedu Tanzania yakabvaiswa pane yatinoti pachirungu middle income country.
Zvii zvamunoshuvirawo kune vamwe vatungamiri vemuAfrica vaungana parufuro?
Ndichishuvira zvangu ndechekuti mamwe mapresidents across the continent vanoonawo kuti president anogona kushandura nyika mufirst 5 years chaidzo dze period yake yekunge ari mutungamiri wenyika. Haadi kumirira 30 years, haadi kumirira 40 years. And that's why muchiona right across Tanzania vanhu vose vari kuchema, and anga ari president ari kudiwa nevanhu. Mukaona mastadium mukavari kuenda vachinoita board viewing, people are coming in their millions.
Asika vamwe vanopikisa vanoti vaMagufuli hongu vakaunza budiriro asi vanenge vaimbunyikidza kodzero dzavo, munoti kudii nemashokwai?
Mubvunzo wenyu wakanaka chaizvo vaZulu, asi ndinoda kuti ndikurangaridzei kuti iko pachishona pedu pane murevo wokuti iko badza guru rinopuhwa murimi. Ndireva izvo kuti nango murimi mukamubabadza pakushakura kwaanenge achiita kuuya achienda nendima, pane paachamboguma chibage chaasingafani kuguma, pane paachambotema kana kamudzike chibage achienda. Asi chikuru ndechekuti pakupera kwezuva munda wasa kugwa here?
Gweta vari chizvarwa cheZimbabwe chinogara muDar es Salaam kuTanzania vaVictor Chigumbu vari parunare kuTanzania kwakare na Blessing Zulu Studio 7. Zvikoro zvavhurwa nhasi kune vana vasiri kunyora bvunzo uye kune dzimwe nzvimbo zvinhu zvanga zvakaita manyamamire nerongo sezvo vamwe vabereki vanga voita chipatapata nhaka yemakonzo kutsvagira vana nzvimbo, vamwe vototanga kudzidza. Lloyd Amoyo anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mubereki anga achiedza kutsvagira mwana wake nzvimbo yechikoro nhasi kwaMutare ndevatakunda majeza avo vaudza Studio 7 kuti nyaya yelockdown ndiyo yakapa kuti vadye manonoko.
Pakune lockdown ikasaka kuti titsvage nzvimbo dzacho zvasingaiti, saka izvizvi taakuita rush manje kuti tione kuti tingaona nzvimbo here nekuti vana avo vapinde grade 1.
Amai Jessica Tarasika, mumwe mubereki anga achiri kutsvagira mwana nzvimbo vati vakuru vepachikoro chiri pedyo navo ndo vakapa kuti vakundikane kunyoresa mwana wavo nguva sezvo pavaenda vaiwana pasina ari kunyoresa vana
takutsvaka tataremba nekufamba tatogara sana sitazouya kutsvaka nzvimbo yacho ati munouya musechitatu toona kuti zvine zvakamira sei timbogadzirisana asati aziya ngu makilasi awo ari kuda kuenda
vamwe vakaita samai Susan Muchenje vanorarama nekutengesa pamusika vanoti nyaya yekukundikana kuunganidza mari yechikoro nenguva yakapa kuti vanonoke kutsvagira mwana wavo nzvimbo yefom 1 pachikoro chesekiridhati sekondari
nelockdown iripo isu tinoita mabasa emaoko tinoita zvekutengesa musika saka musika icho nenzi tisatengese kwaza kutengesera pamba makanzurengu yechitakura zvinhu zvese vatati tisina mari ndirenge ichitotitambudza saka tatanga kubata mari izvezvizvi nekusunungura kwakunzi zvivanhu vakwanisa kufamba ndokuti vanhu vemari kwatira saka tanongotsvaga nzvimbo dzacho
amai Vivian Chitambo vanochema nerekuti vezvikoro vari kuramba kutambira mari yechikoro isina kukwana kunyange hazvo vabereki vakaremerwa nenyaya yelockdown
chainesa inyaya yemari mari tanga tisina yekuti tibhadhare school fees saka izvezvi tinenge takatomboona padiki patinenge tatomboonapo kuti tibhadhare fees yacho haisi kutokwana nekuti vari kutoramba futi mari hafu yacho kuti tibhadhare fees kuti titsvage nzvimbo
zvichakadaro mumubereki ane mwana pachanzela junior school muno mamutare uye vaimbove meya wekuta vatatenda nhamarare vanoti vanogutsikana nematanho ari kutorwa nezvikoro mukuedza kuchengetedza vana kubva kudenda recovid-19
tagutsikana nezvandawana zvaiitwa pachikoro pano pechanzela primary chekutanga urongwa hwawakaita hwekuti vana vasaungane vakawanda magiredzi ese ndazvifarira zvikuru
ndorapera mukuru anoona nezvedzidzo mudunhu remanikaland vaedward shumba vakaudza vatori venhau pakugamuchidzwa kwezvikwanisiro zvekudzivirira kupararira kwecovid-19 muzvikoro kuti vanofara nerubatsiro riri kuramba ruchiuya kubazi rezvedzidzo sachigaro wechimwe chikoro chichiri kutanga chesecretary secondary of Jesus Secondary vakaspa pound vanoti vasangana nedambudziko revana vawandisa asi vasina pekuti vana ava vawane pekudzidzira pakanaka
enrollment inoonesa kupredicta pamusana pekuti tonga tisi kuziva kuti vabereki vachaunza vana panapa vangana saka sechikoro chichiri kukura kana chichiri kuakwa tichine machallenges izvozvo ezvekuvakisa nezvekuvaka zvacho
mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vaudza studio 7 kuti vari kufara nemafambiro aita zvino nhasi ongororo yaitwa nestudio 7 inoratidza kuti kubulawayo vamwe vabereki vari kunyunyuta nekurambirwa nezvikoro kutambira mari inobhadharwa nemakadhi vamwe nekudzorerwa vana nekusabvisa mari yakakwana kumashonaland west vamwe vabereki vafuma kubata jongwe muromo kuenda kuzvikoro kunoedza kunyoresa vana ndakamirira studio 7 mamutare ndini Iloida Moyo
tichiri panyaya iyi nhengo dzerimwe sangano revarayiridzi reamalgamated rural teachers union of zimbabwe kana kuti ATUZ dzapinda mumigwagwa nhasi dzichiratidzira pamwe nekusiya gwaro renyunyuto kumahofisi akasiyana-siyana anosanganisira ebazi redzidzo bazi revashandi nemabasa pamwe nekumahofisi emutungamiri wenyika vaemarson munangagwa richikurudzira hurumende kuti igadzirise zvinyunyuto zvevarayiridzi mutungamiri weatuz vaobert masaraure vanoti gwaro ravasiya kumahofisi aya iro ranga rakanyorerwa kumutungamiri wenyika rine zvinyunyuto zvitatu zvavanoda kuti hurumende ikasike kugadzirisa izvi zviri kuitikawo panguva iyo masangano evarayiridzi manomwe ari pasi pemubatanidzwa wefederation of zimbabwe education unions kana kuti fozeu anyorera gwaro kuna vamunangagwa achiti ari kushushikana nekuparara kwaita zvinhu muzvikoro uye kwaanoti kushaya hanya kwehurumende yekugadzirisa nyaya dzemihuro yevarayiridzi vamasaraure vanoti kana hurumende yakakundikana kugadzirisa zvichemo zvavo vacharambawo vachiratidzira ngatinzwei vachitsanangura
hongu tine gwaro ratinaro ratiri kutura kune mutungamiriri wenyika asi riri kuturwa kunharaunda dzakasiyana-siyana maticha vachibatana nemacommunity members vari kumacha vachinosiya muzvikoro nemumaeducation offices ari padhuze navo kana chero mamahofisi ohurumende ari pedyo kutaura kwandiri kuita nemi izvezvi tine maprotest anokwana kuita 50 atarekodha zuva ranhasi
zvii zviri mugwaro renyu renyunyuto ramasiya kumahofisiri
gwaro iri rine zvinhu zvitatu chete zvatiri kutaura nezvaro chikukumbira kuti hurumende igadzirise nyaya yemuhuro yematicha chekutanga iyo yaita kuti maticha atadze kuita basa ravo nemazvo vachinyunyuta nenyaya yemuhuro chepiri tiri kutarisa nyaya yesefiti yematichas nemalenas vari muzvikoro takatarisa nenyaya yedenda recovid-19 chechitatu tiri kuchichema nenyaya yekuti vamwe vabereki havachakwanisi kubhadhara maschool fees nekuda kwekuparara kwaita economy tichikurudzira hurumende kuti dai yachipindira yapfutsa kupure wana wano kubasirwa andapisa chitreze wana wano tata kuwana tizo mwenyika yetu
izi zikuru za mwuri kutarisira uti zikuwe ni hurumende pa zinyunyuto zitatu za mata orelu
chikuta angapa mwenye mwuru chinungu tarisira uti hurumende hitore rei maria istambiru wajawara ilizi October 2018 inove minimum ni USD 520 chisiri chikuta risira uti hurumende tayi yachipa ya kapasiteta maspuzi edu akwanise kumita zili standard operating procedure ye COVID-19 yo yakanyorwa ne hurumende muna June 2020 saka chechitatu chikutarisa kuti hurumende ichibatsira kubhadhara mari dzezvikwanisiro zvinodiwa muchikoro kuvana vese vanobva kumhuri dzisakwanisa kuwana mari yemafizi
hurumende yakakundikana kuita zvamuri kutaura izvozvi zvii zvinoitika
hurumende ikakundikana isu tiaramba tichiprotesta tiaramba tichimobhilaiza tichasvika tokubhilda movement yevanhu vose vanokoshesa dzidzo yemuzimbabwe kana movement iyi ndo ichazoramba ichimanikidza tinoziva kuti kukura kwemovement iri ndo kusimba ratichange tanaro rekuti hurumende inozimara yamanikidzwa nekuwanda kwevanhu kuti iteerere nhuna dzevanhu nekuti hurumende ndeyevanhu inosevha zvido zvevanhu
avanga vari mutungamiri weatuzi waobert masaraure vari parunare muharare nestudio 7 Studio 7 yakundikana kubata gurukota rezvevashandi nemabasa muzvinafundo Paul Mavhima kuti tinzwewo divi ravo asi nezuro vamavhima vakaudza bepanhau resunday mail kuti hurumende iri kugadzirisa zvichemo zvevashandi vayo zvemihoro vachiti iri kuronga kuvapa zvikamu makumi manomwe nezvishanu kubva muzana kana kuti 75% kubva mwedzi uno kusvika muna chikumi asi mutauriri webazi rezvedzidzo yepasi vataungana ndoro vanoti varayiridza vafanirwe zvavo kutya kudzokera kumabasa nekuti bazi ravo rakaisa urongwa hwekudzivirira kupararira kweutachiwana hwecovid-19 muzvikoro
bazi reprimary nesecondary education rakaisa mastandard operating procedures anova magwaro anobatsira kudzivirira kupararira kweutachiwana hwecovid-19 muzvikoro uye bazi reprimary nesecondary education rakaita zvakarayirirwa nemutungamiri wenyika wacomrade Emmerson Mnangagwa mutungamiri wenyika kuti tiise magwaro eWorld Health Organization kuti tidzivirire kupararira kwecovid-19 muzvikoro kuti utachiwana usapararira muzvikoro izvi zvakaiswa ndosaka zvikoro zvavhura futi nhasi ende uye hatisati tawana kana imwe nyaya inenge yakanangana necovid-19 kubva pazvipavhurwa kusvikira yapera
iyo vesangano reatuzi vasimudzawo nyaya yekuti vana vechikoro vanoshaya vange vachibatsirwa nekubhadharirwa mari dzechikoro pasi pechirongwa chebasic education assistance module kana kuti BEAM zvii zvamungataura pamusoro pazvo
pane vanofanirwa kunge vachiwana mari yekubatsirwa kuti vaende kuchikoro vanongoramba vachingobatsirwa neBEAM assistance yacho asi gurukota guru reprimary and secondary education waambasada Ked Matema vanoramba vachikurudzira kuti zvikoro zvive panzvimbo panokwanisa kugadzira mari atinoti mabusiness centers izvi vakatarisira kuti zvichazobatsira ivo vana vanenge vasina kwanisa kugadzira mari yekuenda kuchikoro
avanga vari mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vari parunare muharare nestudio 7 iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika gurukota reamerica rinoona nezvekuchidzana nedzimwe nyika vaantoine blinken vasvika kubrussels belgium nhasi kunoita misangano yakanangana nekusimbaradza ukama nenyika dziri mugungano renato bazi restate department muamerica rinoti misangano yavari kuita ichaziya nyaya dzemamiriro ekunze kurwisa vanopfurikidza mwero uye kurwisa chirwere checovid-19 nyika dzemunato dziri kutarisirawo kuzeya matambudziko ari kukonzerwa nerussia nechina muchirongwa chedu chatinotarisa nyaya dzezveutano nhasi tiri kutarisa nyaya yechirwere chepfungwa chinonzi dementia vamwe vane chirwere ichi vanotanga kuita hanganwa dzakanyanya kusafunga zvakanaka uye kutadza kuita mabasa avaisiita vari vatano vamwe vanotoguma vofamba usiku vasina kusimira zvinozopa kuti dzimwe nguva vapomerwe mhosva dzokuti vanoroya Kirimu Dzamiri anotipanya yanotevera.
Imwe nyanzvi munyadzi zveutano hwepfungwa Dr. Nemache Mawere avo vanoshanda pachipatara chikuru chevarwere vepfungwa Inguchene Hospital kuBulawayo vanoti vakwegura ava vanenge vavhiringika pfungwa nezvikonzero zvakasiyana siyana zvinoita kuti vaite hanganwa dzakanyanyisa idzo dzinozivikanwa nezita rekuti dementia. Dr. Mawere vanoti chirwere ichi chinobata vanhu vane makore anodarika 65 kana kuti 65 kunyanya uye achikwanise kurapwa zvokutopera. Vanoti hanganwa idzi dzinotanga zvishoma nezvishoma kusvikira denda iri rakomba murwere otoramba kugeza kana kutadza kuenda kuchimbuzu oga.
Chirwere ichi chinotanga zvishoma zvishoma kona chapfuura 6 months chirwara nechirwere ichochi zvichireva kuti chine chakubata zvino takuti handifunga wande chirwere chedementia chikukangamwa ichi ende chinoramba chinewe zvakare kusvika upenyu hwako hwese chinowedzera zvishoma zvishoma. Asi chinhu chakaoma pazviri ndechokuti unonge uchitoziva zvauri kuita ukatonzi mangwanani unotopindura kuti mangwanani makadini asi unenge watanga kutorwara nechirwere ichochi pfungwa dzee dzaukangamwa hauchaziva zvinhu zvitsva zvinhu zvawasangana nazvo kana zvawakambosangana nazvo kare hazvichakwanisa kubatika.
Dr. Mawere vanoti denda iri rinorwadza nekutambudza munhu nekuti vakweguri ava vanotozotadza kuziva mazita emhuri dzavo zvinova zvinhu zvinoshungurudza vadikani vavo. Vaenderera mberi vachiti pane zvimwe zvezvirwere zvinokonzera kuvhiringika kwehuropi hwevanhu vabvezera ava.
Konzero zvechirwere ichi chinokonzerwa nekuti pamusoro pezvinhu zvaunenge uchisangana nazvo kutanga kuona anonzi mabrain cells anotanga kuita mashoma amwe achivhiringidzwa kuchitoiswa dzimwe nyama dzichipinda mukati memabrain cells acho iwayo uropi wako unobva watanga kukanganisika uye zvakare kana une chirwere cheshuga unogona kuzita chirwere ichocho kana uchinge wakura chirwere cheguroguro chitoti goita chiya chinogona kuzotiona kana uchinge wakura kana isingashande zvakanaka iyo guroguro rako unogona kuma waita chirwere ichocho.
Vakweguri ava vanofanira kuuya kuchipatara ne munhu anogara navo nokuti nyanzvi dzeutano hwepfungwa dzinoda kunzwa zvinotaurwa nevachengeti vavo kuti vakwanise kupiwa mishonga inoenderana nezvinenge zvabuda muhurukuro yacho.
Tinogona kuita matest ekuti tsvage chirwere ichitoona chiri kufamba sei. Asi taita matest iwayo toda kutanga tambobvunzirira munhu zvakanyanya nekubvunza nehama dzake nevanhu vanogara navo kuti zviri kumbofamba sei kuti munhu arwara sei akatanga kurwara zvakafamba sei. Patodawo munhu anogara nambuya kana sekuru anonyatsonzwisisa kurarama kwavo nezvevanofunga nemaitiro avo ndivatoida kuti tikurukure naye atipe nhoroondo yekuti zviri kufamba sei tikokwanisa kunyatsobata chirwere zvakanaka.
Chiremba ava vanotiwo
chirwere ichi chekukangamwa ichi chirwere chinotouya munhu watokura kusiyana nezvimwe zvirwere zvokuti unozvarwa wakazvitakura asi chinogona kunge chichikonzerwa nezvimwe zvinhu zvakaitikawo muupenyu hwako kana panguva yekuzvarwa.
Dzimwe nyanzvi dzinotiwo kana munhu atanga kuratidza kukanganwa anofanira kuendeswa kuna chiremba nekuti zvimwe zvikonzero zvinorapika. Dementia Association of Zimbabwe inoti kunyangwe zvichinetsa kudzivirira chirwere ichi vanhu vanokurudzirwa kuti vave neutano hwakanaka vasinganyanye kushungurudzikana mupfungwa kuti vaderedze mukana wekubata chirwere ichi. Sangano iri rinoti dementia chirwere uye hachifaniri kutorwa seimwe nzira yekukwegura. Sangano reWorld Health Organization rinoti dementia inonyanya kubata vakadzi uye tsvagurudzo yakaitwa nesangano iri mugore ra2018 yakaburitsa kuti vanhu chiuru nemazana mashanu ane makumi mashanu nevana kana kuti 1554 vakafane denda iri. Sangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights ZADA rinoti nyika ine zvipatara zvinomwe chete zvinorapa vanorwara nepfungwa zvokuti vagari vekumaruwa havana masvikiro kuzvipatara izvi nokuti zviri kumadhorobha makuru. Vanhu vakawanda vanoguma vave kuchengetwa vari kumba
kana kunochengetwa vakwegura.
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirimu Dzamiri.
Muchikamu chelive chokuna 8 PM tiri kutarisa nyaya yekuvhurwa kwezvikoro munguva ino yekurwisana nechirwere checovid-19. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu vaviri vakafa nechirwere checovid-19 munyika neZuro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soko izika atisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olamukela emoyeni ngomvulo mhlaka 22 kuMbimbitho 2021 ngontungamili nkumo. Endabeni zethu lamhlanje
iwave inye na inye ichiyo mkukuzela wayo phansi njalo iwave nabankulu esibili umkukuzela lwana lawo yabamkhulu njalo siyesabela ukuthi third wave lesi ezabuya iyabi west kuna lokho esiphuma ngikhona ngoDisemba
ba lokho bebalutshwana abantu abazinikela ukuhlatshwa ijekiseni yokuvikela iCOVID-19 lanxa nje sokwedlule inyanga uhlelo lokuhlatshwa kwabantu soluqalisile
ukuza ukamungameli uMnangagwa siyakuthabela kakhulu ekuthini ucreator iawareness uyeza ukuthi etshengisele uZulu ukuthi yena njengomongameli uyabuya sobala ezohlatshwa phambi kwethu
izakhamizi zeVictoria Falls sezamukele ngenjabulo inyathelo lokuthi uMongameli Mnangagwa uzahlatshwa ijekiseni yeCOVID-19 emphakathini kuleli dolobho ngolwesithathu abafundi abanengi bavule izikolo namuhla ngemva kokuhlala emakhaya phose okumnyaka wonke zivaliwe ngenxa yecoronavirus. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ingcwethi kwezempilakahle sezikhuthaze uZulu ukuthi ahlatshwe ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 kanye lokulandela iziqondiso ezibekwe inhlanganiso ye-World Health Organization. Isixwayiso lesi siza ngesikhathi inengi liqhubeka lingafuni ukuhlatshwa amajekiseni avele kwele China ngoba lingawathembi. Kubika uMavis Gama.
Lezi ncwethi zithi kulokwesabela ukuba lingabe lisiza elinye igagasi lesithathu elilolaka lomkhuhlane lo elingaba yingozi ephindiweyo. UProfessor Elopi Nimelesibanda osewahlatshwayo ijekiseni yeSinopharm vaccine uthi kunenge ukukhulunywa ngabantu ngale ijekiseni osekusenza inengi lithandabuze.
Iwave inye la inye ichiyo mkukuzela wayo phansi njalo iwave nabankulu esibili umkukuzela lwana lawo yabamkhulu njalo siyesabela ukuthi third wave lesi ezabuya iyabi west kuna lokho esiphuma ngikhona ngoDisemba njalo ithuba esilalo lona esukuthi kathe sikule vaccine asilisebenzise kuhle kwenzela ukuthi singabi lohlupho lokuthi sizabuya sigijime futhi sidinga ama-oxygen sigcwalise izibhedlela.
Uxwayisa uZulu uSibanda ukuba engathikazi ukuyahlatshwa leli jekiseni lapho ixetsha selifikile. Kwasekelwa njalo ngenye ingcwethi uDokotela Henry Madzorera owake waba ngumphathintambo wezempilakahle kuhulumende womanyano.
The greatest danger we have if people don't take up the vaccine.
Ingozi eza kuba khona nxa abantu bengasahlatshwanga leli jekiseni yikuba uZulu uzokwala engavikelekanga. Kungangcono ngihlatshwe mina kulokuhlala nje ngingavikelekanga.
Kodwa esinye isakhamuzi seHarare uMnumzana Tinaye Juma uthi yena uzahlatshwa kuphela nxa abe World Health Organization sebethe iyasebenza limithi.
If the COVID-19 vaccines that are being produced the world over have been
angilayo inkinga mina eyokuthi ngihlatshwe leyo mithi ngabe ngavunyelwa ngokusemthethweni ngabe WHO.
I don't have a problem with it.
Ingcwethi esebenza labenhlanganiso ye-WHO eZimbabwe ngokuphathelane lenhlelo ze-COVID-19, uDr. Lincoln Charimari uthi akumangalisi kubona umuthi usetshenziswa lalapho ungakadluli kuhlandla lokuhlolwa njengalokho okwenzakale kowe-COVID-19. Utshele intatheli zindaba kunsukwana yesanda kwedlula emhlanganweni owenzelwe eGweru ukuba lanxa bekumele iqale ihlolwe limithi ngelihlo lokhozi ngabequla lengcwethi le-WHO le-Strategic Advisory Group of Experts SAGE anduba ivunyelwe ukusetshenziswa owe-COVID-19 ulungiswe ngesiphangiphangi wavunyelwa ukusetshenziswa ngohulumende balawo mazwe phansi kweziqondiso ze-Emergency Use Approved lapho ulungiswe khona emveni kokunazelela indlela obubulala ngayo abantu umhlaba wonke jikelele lomkhuhlane.
WHO does have the Sinopharm doses.
Owe Sinopharm owalungiswa ngabe Beijing Institute of Biological Products ukhangelelwe ukuba kusiyaphela inyanga yonale hambi imbitho kumbe ekuqaleni kwekamabasa abe Strategic Advisory Group of Experts bazabe beqedile ukuhlola baphe imibono yabo kanye lalo owe Sinovac lawo olungiswa kwele China.
Ekutshoneni kwelanga langesonto abezempilakahle baveze ukuba bese besedlula inkulungwane ezingamachumi amane 42,729 asebethe bayahlatshwa leli jekiseni le-Sinopharm ukuzivikela kubhubhane lwe-COVID-19 selokhu lolu hlelo lwasungulwayo ngenyanga edluleyo. Kuthi phakathi kwenkulungwane phose amachumi amane 36,665 asebebanjwe bele-coronavirus kusukisela nyakenye leli gciwane liqhamuka elizweni abazinkulungwane ezedlula amachumi amathathu 34,269 babo kungabagule basila abakhulelwe yilesi sifo besedlula inkulungwane eyodwa lengxenye 1,512. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Izakhamizi zeVictoria Falls zithi zamukela ngenjabulo inyathelo lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uzahlatshwa ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 emphakathini kuleli dolobho ngolwesithathu. Umsekeli kaMnangagwa ongumphathintambo njalo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga wazise izolo ukuthi uMnangagwa uzahlatshwa ijekiseni elungiswe inkampani yakwele China Sinovac. Yena uChiwenga uhlatshwe Sinopharm layo elungiswe kwele China. Umnangagwa uzahlatshwa ndawonye labakhokheli bamanye amabandla ezombusazwe amancane lapho azasungula khona ihlandla lesibili lokuhlatshwa kwabantu amajekiseni la ngokusemthethweni. UChiwenga uthe ukusungulwa kohlelo lolu eVictoria Falls kuza kwenza uhulumende esule imigoqo ebisivimba izethekeli. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yezakhamizi zefolosi eVictoria Falls Residents Association umnumzana Kelvin Moyo.
Ukuza kukamongameli uMnangagwa siyakuthabela kakhulu ekuthini ucreator i-awareness uyeza uthi etshengisele uZulu ukuthi yena njengomongameli welizwe leZimbabwe uyabuya sobala ezohlatshwa phambi kwethu. Inkokeli zezakhamizi siyabe sikhona ukuthi sibone sibili ukuthi umongameli uhlatshiwe. Lokhu kwenzela ukuthi etshengise kumbe enike abantu izivindi lokwesaba lokhu abalakho ngamajekiseni eChina. Ukwesaba kwabantu kuvamile ngoba kukhona esingathi kulama conspiracy theories amaningi esihlangana lawo ku media njoba usazi lawe baba Nkomo ukuthi siphila esingathi kiyo ku digital world. Bakhona abantu abalama intentions angayisiwo, bakhona abalamuntu abanama intentions achiyeneyo abangafuni kumbe abasenda iinformation enegative. Ngifuna ukuthi ngitsho ukuthi kuthangi mhla ka 20 besile meeting lo honorable deputy minister we health uDr John Mangwiro ongudokotela lo Dr Hobe ongudirector ku Ministry of Health. Laba ngabantu esingathi ngesikhiwa ngama technocrats, they are medical professionals esiwaziyo njalo ukuthi ngabantu beZimbabwe, abantu beZimbabwe esikwazi ukuthi balothando lati ngabantu abafana lati besikonfirmela besitsho nje ukuthi labo bayakukhuthazela ukuthi abantu behlatshwe ukwenzela ukuthi nxa behlatshwe abantu umkhuhlane lo wasozo continue umemetheka.
Izakhamizi zefolo sizona zithini ziyavuma yini ukuhlatshwa?
Izakhamizi zilembono etshiyeneyo ngayo linto njengoba nitshilo ukuthi siphila esimweni sokuthi information ivela endaweni ezitshiyeneyo. Endaweni ezitshiyeneyo zifana lokuthi abantu babelama intentions atshiyeneyo, bepusha ama agendas atshiyeneyo. Kodwa ungathola ukuthi bakhona esigabeni sethu ama residents ethu eVictoria Falls abangakuzwisisiyo ukuthi kulungile ukuthi bekuthathe. Abanye besithi bekubona kukahle, besithi bavume uhlatsha. Namhlanje sikhuluma sinje kulabahlonitshwa abahlatshiweyo eVictoria Falls Hospital, lezinye izakhamizi ekade zigcwele zilayinile zifuna ukuhlatshwa. So lokhu kutshengisela ukuthi bakhona abasebelolwazi lokukholelwa ukuthi ivaccine le iyasilisa njalo iyanqabela ukumemetheka kumbe ukugula kumbe ubuguli obungathatha impilo yomuntu nxa usuyihlatshwe le vaccine. Into eqakathekileyo esicelileyo thina kuMinistry of Health through uDr. Mangwiro yikuthi thina sathi i-information loyo kumbe ulwazi lolu alufakwe ebantwini beVictoria Falls ngama-languages atshiyeneyo.
Umnumzana Kelvin Moyo ngowenhlanganiso emela izakhamizi zefolosi iVictoria Falls Residents Association. Kusenjalo uhulumende uthi bangamakhulu amahlanu alamatshumi phose amabili 519 abantu abahlatshwe ijekiseni yecoronavirus izolo. Kubhubhe njalo ababili ngomkhuhlane lo, kwatholakala abathathu kuphela belawo. Abafundi bonke babuyelile ezikolo namuhla ekuvulweni kwazo kanye labemakolishini. Ababhala imihloliso bavule ngeviki edluleyo. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Uhulumende uthi iziqondiso zeWorld Health Organization ziyekethisiwe ukuze abantwana besikolo babuyele esikolo kungenangozi yokuthola umkhuhlane we-COVID-19. Ukubuyela kwabantwana ezikolo kuza ngesikhathi ababalisi bekhonona ngeholo befuna uhulumende abengezelele. Uhulumende uthi kakula okusolisayo ngendlela izikolo ezivulwe ngayo ngeviki edluleyo, njalo themba ukuba abantwana bazafunda kakuhle baze bagqibe item yakuqala. Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo yaphansi umnumzana Thawungana Ndoro uthe uhulumende ulungiselele ngokugcweleyo ukuvula kwezikolo.
The Ministry of Primary and Secondary Education is pleased that learners and teachers turned up for school.
Ugatsha lwezemfundo yaphansi luyathaba ukuba abantwana bonke sebephendukile ezikolo. Kuyakhanya ukuba abazali lababalisi bayathaba ukuba abantwana sebephendukile esikolo. Izikolo ziyalandela iziqondiso
zeWorld Organization protocols on the pre.
Ukuqhubekisa abazali bengesabeli ukuba abantwana bengahlaselwa yiCOVID-19. Njalo sizafika isikhathi sokuba labo bahlatshwe ijekiseni yeCOVID-19.
We are confident as a ministry that the trend of coming to school for both teachers and learners will continue and the adherence to our standard open.
Siyathemba ukuba ukuza kwabantwana lababalisi esikolo kuzaqhubekela phambili. Siyathemba ukuba bazahlatshwa ijekiseni leCOVID-19.
Education. We support the vaccination of teachers and we applaud government for prioritizing.
Omunye umzali umnumzana Khumbulani Sibindi uthi indlela zokufunda zebulenjini azilula.
Ya ukuvula kwezikolo sikuthakazelele kakhulu njengabazali ngenxa yokuthi singalandela abantwana beselelomnyaka behlezi ezindlini. Lokhu bese kubangela ukuthi lathi njengabazali cuthekelwe imali eningi nxa sizama ukubafundisa sisebenzisa ama-online learning yabo lapho. So lokhu kuzaba kuhle ke ukuthi abantwana besikolo bayasebedibana lababalisi babo befundisana, kuba ngcono ukuthi bafunde njalo ukuthi bazwisise. Kodwa siyakhuthaza nje ukuthi ezikolo lakho kube indawo ehlanzekileyo ezenzela ukwenza ukuthi abantwana bengaminyani.
Kodwa omunye umbalisi uNkosikazi Messi Chingwanangwana yena ukhala ngeholo.
Njengababalisi namhla sikhangelelwe ukuthi sibuyele emsebenzini, kodwa iningi lethu sisemakhaya asibuyelanga. Kungayisikho kuthanda kwethu, kodwa ukuthi imali esihola incane asenelisanga ukubhadala zonke izinto esizifunayo nje singakabuyeli emsebenzini, asinelisanga ukuzibhadalela.
Ukuze abantwana benelise kulandela iziqondiso ze-social distancing, amaklasi abikwa aze kwehlukaniswa abantwana babe ngamaqembu amancane. Iningi belikhala ngokuthi ngesikhathi abantwana bezama ukufunda besebenza indlela zakulezi insuku ezebulenjini online learning. Abaningi bebhekane nobunzima obukhulu besithi ukufunda besezikolo kulula njalo kuyabajabulisa ngoba behlangana labanye njalo bebona umbalisi mathupha. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Abazali bakhala ngokuthi izikolo azihlanzekanga lanxa nje uhulumende esithi sezilungele ukuthi abantwana baqalise izifundo zabo. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Abafundi abaningi bebebonakala belenjabulo ngokubuyela esikolo, loba nje abanye bebebuyiselwa emakhaya ngoba bengahlawulanga imfanelo zesikolo njalo kubhadalwa ngemali yebulenjini yemabhanga, hathi i-EcoCash lemali mathupha. Umnumzana Thomas Nyamuda ongumzali ohlala kobulawayo upha umbono wakhe ngokuvulwa kwezikolo.
Hayi, siyajabula ukuvulwa kwezikolo, abantwana besebehleli ezindlini kwesikhathi esingathi side. So sikhangelele ukuthi lo nyaka uNkulunkulu engathi uyasikhokhelela lathi abantwana bekhona ukufunda kahle.
Unkosikazi Nomalanga Dube ongumzali njalo wakobulawayo uchasisa ngobunzima abhekane labo.
Kubuya esikolo namhlanje basela ukuthi khona ikho khesha bathathi, ikhesha bathathi bafuna iswipe. Manje thina makhadi ebhenki kasilawo, senze njani?
Unkosikazi Lilian Rafa wasemzini weChabalala ngomunye wabazali abehluleke ukubhadalela indingeko zesikolo.
Kuyasibuyelela abantwana ezindlini kodwa umthetho uthi umntana akangeni esikolo imali izavuya. ECDB 2.5 xa ungabhadalanga ubhadala 3,000. Akukho right look. Abantwana bavele bafunda khonapho sebesibiselisa abantwana ezindlini, akukho safe.
Umgcini sihlalo wekomidi edalela ephalamende ebona ngezemfundo unkosikazi Priscilla Lamisa Irambu Imushonga uthi yikwephula umthetho okwenziwe izikolo ezibuyisele abantwana ngekhaya namuhla.
Angizwisisi ukuthi kuthiwa khona kulesikolo esingathi khona asifuni EcoCash, sifuni iswipe. Akukho khonokho emthethweni. Okwesibili ngokuthi kuyamele size bona labo o-headmaster kumbe ngamateacher la akwenzayo, ngoba kutho ukuthi vele kulalokho ababekuxhomile ukuthi bakubone. Abafundi abantwana babuya esikolo, nxa bengafundi abantwana babuya esikolo kabakhulume ukuthi abafundi abantwana ukuthi babuya esikolo, ngoba izinto lezi engizizwayo mina ezokuthi kuthiwa kuthiwa abantwana ongagqokanga i-uniform angangeni, yebo lo ongabhadali imali ngaleyo, yeyo ongabhadali ngama-US. Kukhanya vele ikhwela ama-headmaster angikhona vele aqophe khona ukuthi abantwana bangabuyeli ezikolo. Angibuzwisisi, akukho emthethweni khonoko.
Iningi labafundi abakhulume le-Studio 7 bachaze ukuba bafundile njalo bayathokoza kakhulu ngokuvulwa kwezikolo. Abazali abaningi bathi bakhathazekile ngokuvulwa kwezikolo uhulumende engalungiseleli langa okweneleyo. Esikolo semasuku primary school kobulawayo namhlanje iStudio 7 isiyahlolwa ngokuvulwa kwezikolo. Abafundi bafike bahlela phandle kwesikolo bathelwa umuthi wokuhlanza izandla isanitizing, bahlolwa lokutshisa komzimba, loba nje abanye abafundi bebengela ama-mask. Njalo abazali abafundi lababalisi bebesondelelene duzane laduzane bengananzi ukuvulelana izikhala social distancing. Njalo isikhathi sokuqala izifundo abasibambanga ngelanga lakuqala. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umongameli Emasoni Mnangagwa umanyane labakhokheli bamanye amazwe aseAfrika namuhla kwele Tanzania emfeni kamnumzana John Magufuli obe ngumongameli walelo lizwe. UMagufuli ubhubhe ngeviki edluleyo eseleminyaka yokuzalwa engamatshumi ayisithupha lanye. Emazwini akhe enduduzo uMnangagwa utshele umbuthano oqhutshelwe esigodlweni seTanzania iDodoma ukuthi uMagufuli ube ngumkhokheli oqotho njalo obezinikele ekuthuthukiseni inhlalakahle kaZulu welizwe lakhe. Uthe njalo uMagufuli ube ngumngane welizwe leZimbabwe ngoba ubehlala ekhankasela ukuthi izijeziso ezetheswa amalunga eZANU-PF ngamazwe angentshonalanga zesulwe. Abanye abakhokheli be-Afrika abaphatheke kulumbuthano bagoqela owakwele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa lowakwele Kenya umnumzana Uhuru Kenyatta. UMnangagwa uphenduke ekhaya ngalintambama. UMagufuli uzabekwa ngolwesine. Uhulumende welizwe lakhe uthi ubulawe isifo senhliziyo kodwa abanye banakanela umkhuhlane we-COVID-19. Ukuhlaziya amazwi kaMnangagwa sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Imfa ihlanganisa abantu mbona ngazathi okuqakathekileyo esingathi ubaba ohambe khonale esililweni angakufunda yikobana abanye omongameli bangangena ezihlalweni basebenzela intuthuko yemazwe abo. Ungayikhangela iTanzania ngaphansi kwamuyi uMagufuli infrastructurally iphumelele kakhulu okujabulisayo. Uzathola ukuthi imigwaqo yangkhona mihle, infrastructure yeTanzania itshintshile yaba into enhle. Embona ngazathi kubangelwe yikubana uMagufuli kazange wakhangela kakhulu yena. So ubaba uma efike khonale mbona ngazathi laye kufuze ukuthi ezinuka amakhwapha ebe lenhloni ukubana abanye bangenile kulutshwane esikuzwileyo nge-corruption ethiyoyo ngaye umongameli yena uMagufuli ne-involvement yemuli yakhe okungafanani lokwakithi. So mbona ngazathi yinto enhle ukuthi uma umongameli angafika ayifunde ayikophe khonale. Ekuthini ube khankasela ukuthi kukhitshwe izijeziso zenodo mbona ngazathi kunzima ukuthi sithi kubi kumbeni kuhle, umbuzo ukuthi zikhona yini. Okulusizi ukuthi ngaphandle kwalokho yena abantu beZimbabwe bakhalela inkululeko ukuthi ngabe nje banika inkululeko. Akuyinto engadingi ukuthi amanye amazwe angaphandle ngenele, okudinga ukuthi yena nje enika abantu indlela yokukhululeka.
Ungathi uchiya mbali bani uMagufuli ile esingathi iligasi ngoba abanye bayambuka kodwa abanye bayamchothoza.
Esingakuthi iligasi uMagufuli ichileyo mina engiyibona ipositive ukuthi unganikwa isikhundla ayisiyo thuba lokuthi utshontshe. Unganikwa isikhundla ayisikho ukuthi wena sokufuza ukuthi unothisa bomdeni wakho kodwa sebenzela labo bantu abakuthumileyo. Ngoba siyakhumbula esithi akula civil servant okuzise benzise izimota ezinkulu ezilifuel eningi. So imali eningi ngesikhathi sikaMagufuli kayanga ekuziphumeleliseni lokuthi abantu bekhanye sebele status esikhulu kodwa iye ekuthuthukiseni ilizwe. Ilegasi ayithileyo engikhole ukuthi inkokheli ezinekufuze zifunde. Okunye inkokheli ilegasi okufuze zifunde yokuthi mazicatshiswa kazilalele ngabacebisayo. Ngoba ungakhumbula uMagufuli phezu kwento zonke ezipositive azenzileyo, inye nje into enegative ayenzileyo eyokuthi betshelwa ngewu ube so negative okubangele ukuthi kungabe kuyinto engabe imthethe. So ngibona ngazathi ngalokho yinto asingabe sifunda kuyithi ayitime i-scientific advice asiyithatheni serious.
UMnumzana Mbuso Fuzwayo uhlaziya ezombusazwe. Kuhlelo lwe-Life Talk lamhlanje sikhangela uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni ye-COVID-19. Ukuvalwa kwelizwe ngenxa ye-COVID-19 okwesikhathi eside sokuphazamise inhlelo zokunansa ilanga labaphila lesimo se-Down syndromes emhlabeni jikelele okweminyaka emibili elandelayo. Kubika uMark Peter Ntambe.
UNkosikazi Sibonge Mbayiwa, umqondisi wenhlelo zenhlanganiso yeZimbabwe Down Syndrome Association, uthi ukuqhamuka kwesifo se-COVID-19 lama-lockdown eZimbabwe kuphazamise kakhulu umsebenzi kanye lenhlolo zabo.
Lesi sikhathi sibe nzima kakhulu lakithi siyinhlanganiso ku office ngalo ukuthi bese kungasenzakali inhlelo ebesizihlelile ukusizana labazali labantwana bethu abale Down syndrome. Njalo umnyaka wonke lophelileyo ngendlela yokuthi besingatholi ithuba lokuthi sibhale ama project proposal abezasisiza ukuthola uncedo ngaphandle lakhonapha, konke kusuke kwaphazamiseka ngoba lawa amakampani ebesengasatholi kahle ngendlela yokuthi bekungasasetshenzwa kuhle.
Unkosikazi Sibusisiwe Mazula okhokhela inhlanganiso elilunga njalo lebhodi yenhlanganiso ye-Africa Down Syndrome Network uthi njengenhlanganiso ethembele kusizo oluvela ebantwini ababhekane lobunzima obukhulu sikhuluma kanje.
So 6 offices including ama youth amabili ale Down syndrome. Bonke labo bantu engikhuluma ngabo ngama volunteers. Sisebenza gadalala kwesinye isikhathi asitholi yona yokugada ukuthi sihambe emsebenzini. Ihulumende yake yasithembisa, yasivulisa ama accounts ukuthi hayi sesizabe sifakela imali ye-administration lokhu lalokhu.
Unkosikazi iJevinyoni olomntwana ole Down syndrome uthi kuqakathekile ukuba abazali abalabantwana abanje banikeze umntwana ithuba lokudlala nabanye, hatshi ukutshona bemvalele endlini.
Dalini umntwana nxa sesilayo njalo sasimthengisele nini uthando, simncedise kukho konke, simfundise konke njalo. Kumele afunde konke ukuzigqokela, afunde ukuzigezela ngoba kasoze sihlale lapho. Kwelinye ilanga sizasuka kuwona lo mhlaba njengoba vele singakhanga, sibachiye bese besala sebehluphile, sibe sesithethiswa ngabo ukuthi nyoko kazange akufundise ukuthi lokuthi kathi ngabe sibafundisile ekugcineni bayazimela bodwa.
Unkosikazi Mazula uthi imfundo iqakathekile kakhulu kanti iba ngolunye udubo ababhekana lalo.
Thina bese kusehlula ukuthi ngabe sibahambisa ezikolo ezingabanceda, ezingabafundisa ngemfanelo, ngoba lapha sesikhuluma nge equal education regardless ukuthi ungubani. Sikuthi ngabe kuyavuma sibabhadale ama-school fees baye ezikolo lezi ezingabanceda. Kanti lanjalo nje lezi kolo zona ezengikhuluma ngazo abazithi ama-private schools, indleko zakhona ama-fees akhona anzima kubazali.
I-Down syndrome yisimo umuntu azalwa naso lapho athola i-chromosome engezeleleyo kulawo okumele abe lawo, elaya indlela umuntu abunjwa ngayo, indlela okumele akhule ngayo kusukela esesiswini sikanina, kuphazamisa ukuthile ekukhuleni kwakhe. Uhulumende phansi kogatsha lwe-social welfare uthi uyaphathisa inhlanganiso ezizimeleyo ezisebenzelana lozulu, nanxa imali yakhona inhlanganiso ezinje sithi ayeneli. Yena ngokwelakhe icele esithi-ke akuhambelani lesikhwama alaso, sikhangela inani lemisebenzi emele ayiphathe eqakathekileyo. Lanxa eZimbabwe kungazakali inani labantu abaphila nesimo se-Down syndrome, emazweni afana neMelika kubikwa kunabantwana abafika kusilinganiso soyedwa phakathi kwabangamakhulu ayisikhombisa 700 abazalwa abanalesi simo. Odokotela bathi abantwana abanje bayaphathiseka ngokufundiswa nge-therapy, ukukhuluma, ukuphatha imisebenzi etshiyeneyo lokuziqinisa umzimba. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Balokhe bebalutshwana abazinikela ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 lanxa nje sokwedlule inyanga uhlelo lokuhlatshwa kwabantu lolu luqalile. Izakhamizi ze-Victoria Falls sezamukele ngenjabulo inyathelo lokuthi uMongameli Mnangagwa uzahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 emphakathini kuleli dolobho ngolwesithathu. Abafundi abanengi bavule izikolo namuhla ngemva kokuhlala emakhaya phose umnyaka wonke ngenxa ye-coronavirus. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezekuseni ngo-6:30. Olivalelisayo ngontungameli Nkomo.
Sibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.